Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nusangara shakari manera anasi uru musuwe chipiri kubumbi 7 2020. Makati erera ku Studio 7 nefenyero inya zirikuitika mu Zimbabwe zamuno piwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavhairasi hunosvika pavanhu 10 muZimbabwe pasi rose riine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana matatu nemakumi matanhatu ezviuru.
Tozvoona zviri zvinhu zvakanaka chose nokuti tanga tatopererwawo takatumirwawo mari kubva kune vari kunze asi takatadza kutora nokushayiwa kuti taitorokupi. Tichitengerawo vana chekudya tanga tisitorina zvekuita mudzimba tanga tapererwa takushayiwa todii.
Veruzhinji vofarira kuvhurwa kwaitwa mabhanga kuitira kuti vakwanise kutora mari dzavo munguva yelockdown.
Vanhu havachatenderwi kubata tepi. Komiti toipa masanitizer vanogeza chi nemasanitizer zai kuitira kuti ivo vakabata hazvina chi problem. Saka tapa masanitizer ndo vanenge vakuti bhaketi rako roya rotsveta ndo anobata tepi achivhura tepi. Ivo tora bhaketi rako kana razarodi public haichabati matepi.
Sangano reWater Community Alliance robatsira vagari vemuHarare kuitira kuti coronavirus isarambe ichipararira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairas munyika hwasvika pavanhu 10 zvichitevera kubatwa kwemumwe mudzimai nechirwere ichi uyo akanga ashanyira kuBritain masvondo maviri apfuura. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vava kupfuura miriyoni imwe chete nemazana matatu nemakumi matanhatu ezviuru. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Gwaro raburitswa nebazi rezveutano rinoti mudzimai wemuHarare ane makore makumi maviri nemana akawanikwa aine chirwere checoronavhairas mushure mekunge ashanyira Britain. VheRapid Response Team vanonzi vakaenda kumba kwemudzimai uyu mushure mekufonerwa vakasvikoongorora mhuri yese. Pari zvino utano hwake hunonzi hausi panjodzi. Bazi rezveutano rinoti riri kuita zvose zvarinogona kuramba richiongorora utano hwevarwere ava uyezve neavo vese vangadai vakasangana navo. Chirwere checoronavhairas chavhiringa pasi rose uye kukonzeresa kuti vanhu vanodarika mabhiriyoni mana vagare mudzimba dzavo senzira yekuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Pasi rose vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana matatu ane makumi matanhatu ezviuru vabatwa nechirwere ichi icho chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi manomwe nezvishanu kusanganisira Zororo Makamba emuZimbabwe uyo akashaya mwedzi wapera. Nyika yanyanya kuzviringwa necoronavhairas iyeAmerica iyo ine vanhu vanodarika mazana matatu nemakumi matanhatu ezviuru uye vanhu vafa munyika iyi vava kudarika zviuru gumi nemazana mapfumbamwe. Itali ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa avo vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu nemazana mashanu ichiteverwa neSpain iyo ine vanhu vafa vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu nemazana mashanu. Kunyange hazvo Zimbabwe iri kuita ongororo yavo pavanhu vanofungidzirwa kuti vane chirwere checoronavhairas, mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West Dr Wenzelas Nyamayaro vanoti vanoendesa masambos avanenge vaongorora kuSouth Africa senzira yekusimbisa ongororo yavanenge vaita munyika. Dr Nyamayaro vanoti izvi hazvireve kuti nyika haigone kunyatsoongorora kuti munhu ane chirwere checoronavhairas here kana kuti kwete, asi vanoti zvavari kuita ndizvo zvinokurudzirwa neWorld Health Organization.
Tanayo, then you can send to South Africa just for confirmation check because it's elaborated there in South Africa. You can find out to doubt is it or not because we test ourselves, find the deposit, then we send for confirmation is it correct. It's just WHO's regulation. Otherwise we have...
Dr Nyamayaro vakurudzira hurumende kuti ongorore vanhu vose vanopinda nendege munyika kusanganisira nhandare diki dzevanhuwo zvavo dzakaita seCaribe nePrince Charles Air Drone. Dr. Nyamayaro vanoti dunhu ravo rinoda mari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora kuti vawane zvikwanisiro zvekurwisa chirwere checoronavhairasi, uye vanoti dunhu ravo rakasarudza nzvimbo gumi dzachengeterwa vanhu vanenge varwara nechirwere checoronavhairasi.
Tumandenge tomhara pese pese kukatu tovatunzira zvakawanda but also aerodrones
mune imwewo nyaya, sangano rakazvimirira reNGO Forum razivisa mugwaro ravo raraburitsa nhasi kuti ratambira nyaya dzekutorwa kwekodzero dzevanhu dzinosanganisira nyaya 110 dzekusungwa kwevanhu munzvimbo dzinoti Masvingo, Gweru, Bulawayo, Hwange, Harare neChinoyi, nyaya dzekurohwa kwevanhu 56 munzvimbo dzinoti Zvishavane, Hwedza, Harare, Masvingo, Bulawayo neChinoyi, uye nyaya ine dzekushungurudzwa kwevatore venhau munzvimbo dzinoti Harare, Mutare, Gweru neChinoyi. Vanhu vakawanda munyika vanoti vari kusungwa pamwe nekurohwa nemapurisa nemasoja apo vanenge vabuda mudzimba vachitsvaka zvekudya. Hatina kunzwa divi remasoja panyaya iyi, asi mukuru wemapurisa mudunhu reMashonaland and West amai Priscilla Makotose vakabvuma svondo rino kuti vari kusunga vanhu vakawanda uye vanedambudziko rekushaya zvipfeko zvinodzikisa kutapuriranwa kwechirwere checoronavhairasi.
Ndiyo PPE ndochekutanga chiri kunyanoti konsena nemasanitizers. Our other concern of course is prisoners. People are continuing to commit crimes and we are making arrests.
Senzira yekuderedza kupararira kwechirwere checoronavhairasi, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavhara nyika kwemasvondo matatu. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Vemabhanga munyika pamwe nevanoshandisa mabhanga kuchengetera mari dzavo vari kutambira nemufaro mukuru danho rakatorwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekuti mabhanga avhure mikova yavo kwemazuva matatu pasvondo kuitira kuti veruzhinji vakwanise kutora mari dzavo vachidzishandisa panguva iyo nyika yose yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavhairasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mumwe mugari wemuHarare, amai Grace Mazhawidza, vati vafara zvikuru nedanho ratorwa iri vachiti vane mari yavakatumirwa kubva kunze kwenyika kuti vabatsirikane asi vange vave kufa nenyota makumbo avo ari mumvura.
Tozviona zviri zvinhu zvakanaka chose nokuti tanga tatopererwawo takatumirwawo mari kubva kune vari kunze asi takatadza kutora nokushaya kuti taitorawo kupi kuti titengerewo vana chekudya tanga tisitorina zvekuita mudzimba tanga tapererwa takushaya kutodii.
Danho ratorwa nehurumende iri ratambirwawo sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition. Mutauriri wesangano iri vaMavela Skumalo vati vanhu vazhinji vave kurarama nemari dzinotumirwa nehama dzavo dziri kunze kwenyika nokudaro kuvharwa kumabhanga aya kwanga kwava kuisa upenyu hwevanhu ava munjodzi.
Tinoona kuti ikonomi yedu yemuZimbabwe vanhu vazhinji vari kurarama vari muno asi vanorarama nekuda kwerubatsiro rwavanowana kubva kune dzimwe nyika vanenge vaine hama dzinenge dziri kunze kwenyika zvakaita sekunana South Africa, zvakaita sekunana America nekunana UK uku vanenge vachitumira dzimari.
Asi vakumalo vakurudzirawo bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kuti rione kuti mabhanga ane mari kuitirawo avo vane mari dzinochengetwa mumabhanga ari mabanknotes kuti vakwanise kuwana mari yekushandisa panguva iyo nyika yakavharwa.
Nekuti hazvibatsiri kuti midhuri ingonzi yakavhura mabhanga tichingoona midhuri nemagoni emabhanga achinzi akavhura asi musina mari imomo mukati memabhanga.
Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vazivisa kuti mabhanga achavhura kwemazuva matatu pasvondo rega rega kutanga mangwana. VaMangudya vati mabhanga achanga achivhura musi wechipiri, musi wechitatu nemusi wechina kubva nenguva dza9 mangwanani kusvika nenguva dza3 masikati pamazuva avatara aya. VaMangudya vatiwo makambani anotambira mari dzekunze achishandira muzvitoro achanga achivhurawo mazuva ose panguva dzinenge dzakavhura kuvhurwa zvitoro munguva yakatarwa nehurumende kuti zvitoro zvinge zvakavhura kuitira kuti veruzhinji nemukani wekutenga zvokudya muzvitoro. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi vemabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union uye vari zvakare mutungamiriri wesangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vati zvakakosha kuti vashandi vemabhanga vapiwe mbatya dzekuzvidzivirira pavachange vari pabasa.
Hapana gadzira zveutano vashandi, hapana ari kugadzirwa kuti vanofamba sei, hapana ari kugadzirwa kuti vanopfeka chii chinovadzivirira. Saka tiri kuona kuti hurumende iri kungosiya vashandi mumaoko memabhizimusi, izvo zvisingafaniri kunga zvichiitika uye zvisingaite kuti nyika irwisane nechirwere, nokuti vashandi vava vachadzoka kudzimba dzavo vachiungana nemhuri dzavo.
Pamusoro peizvi vamutasa vati vashandi vemabhanga vanofanirawo kupiwa muripo wakakodzera pavachaisa upenyu hwavo patambo vachienda kubasa panguva iyo nyika yakatarisana nedambudziko rechirwere checovid-19.
Tichatanga kushanda kuti tirwisane nenyaya yekuti vashandi vadzivirirwe, vapihwe transport yakanaka, vapihwe allowance yeriski uyezve vapihwe zvinochengetedza utano hwavo vari pabasa.
Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano revemabhanga reBankers Association of Zimbabwe vaBenefit Washaya vati wavakwanise kutaura nesu kuti tinzwe kuti matanho api avachatora kudzivirira vashandi vemabhanga kuti vasabatire chirwere checoronavhairas pavachange vari pabasa uye kuti vachavapa mari yakapetwa zvakadii panguva iyi. Kubva pakavharwa nyika yose nemutungamiriri wenyika musi wa30 kurume nekuda kwechirwere checovid-19, hapana kana bhanga rimwe chete ranga richivhura, zvanga zvoita kuti vane mari mumabhanga nevakatumirwa mari kubva kunze kwenyika vacheme-cheme. Hurumende inoti muZimbabwe mave nevanhu 10 vakabatwa nechirwere checovid-19 kusanganisira Zororo Makamba uyo akaurayiwa nechirwere ichi mwedzi wapera. Vanhu vanonzi vafa nechirwere ichi pasi rose vave kudarika zviuru 50.5 uye zvinonzi vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vanodarika miriyoni 1,356 ezviuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira reCommunity Water Alliance riri kupa mishonga inodzivirira kupararira kwecoronavhairas mumisha inogara veruzhinji muHarare. Umwe veruzhinji vanopedza nguva yakareba vari mumitsetse yekuchera mvura pazvibhorani vachiisa upenyu hwavo munjodzi. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apo vapa masanitizers kune imwe komiti yevagari inoona nezvekuchengetedzwa kwezvibhorani muward 43 kana kuti water committee, vanoona nezvekufambiswa kwebasa mucommunity water alliance vahard life mudzingwa vati vaona zvakakodzera kuita izvi sezvo vanhu vasiri kudzivirirwa kubva kucoronavhairas pazvibhorani muguta. Vamudzingwa vati zvavaita izvi zvinoreva kuti munhu anenge azora mushonga chete ndiye anofanira kubata pombi pachibhorani kuitira kuti utachiwana hwecoronavhairas kusapararira.
Vanhu havachatenderwi kuti vabate chinokuti transmission. Ndikabata panapa ndine covid-19, mumwe munhu akaya akabata ipapatotoro. Saka zvino zvakuda kuti komiti vanhu havachatenderwi kubata tepi. Komiti toipa masanitizer, vanogeza chi nemasanitizers aya kuitira kuti ivo vakabata hazvina chi problem. Saka tapa masanitizer ndo anenge wakuti bhaketi rako roya rotsveta ndo anobata tepi achivhura tepi. Iwo tora bhaketi rako kana razarodi public haichabati matepi.
Vatiwo vane urongwa hwekuti zvibhorani zvese muguta zviiswe mapambu emagetsi anobva kuzuva kuitira kuti vanorarama neurema varerukirwewo pakuchera mvura.
Bati umwe urongwa muchi watinawo ndo kuti tise masolar system atiri kutaura nesystem yakadai. Why? Because it's very friendly even kumapersons with disabilities. Pavanhu vanorarama neurema kuti akwanise kushandisa chibhorani chiya chekudhaya chemanyoche, even madzimai, chinovaremera zvisingaiti.
Mumiriri webudiriro muNational Assembly vaCosta Machingauta vaudza Studio 7 kuti zvaitwa necommunity water alliance zvakanaka chose, asi vakati hurumende inofanira kupa makanzuru mari yekuti awanise vagari mvura yakachena. Vanoti kana izvi zvikaitika hapazoita mitsetse pazvibhorani.
Asi dambudziko rimwe ndongara maona apa ndezvekuti pakaisiwa matepa aya pasina kutarisirwa kuti pangauya chirwere ichi. Saka matepa acho pachawo haana kusipesa zvema 1 meter. Saka ndozvatiri kukumbira gaini kumapositive stakeholders kuti vakwanise kuti vatigadzirire votibatsirane tigadzirire kuti akure ave space kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka.
kanzura weward 43 Vanomen Makondo vauza Studio 7 kuti kunyange hazvo Community Water Alliance iri kubatsira nekupa masanitizers ekushandisa pazviborani panodiwa mamwe masanitizers akawanda ekuti vanhu vashandise mudzimba. Vamakondo varatidza kusafara nenyaya yekuti hurumende pakatanga lockdown yakavimbisa kutsigira makanzuru nemari yekuti awanise vanhu mvura, asi izvi hazvisi kuitika.
Nzvimbo dzese dzinoidza dzina mvura and we are now on day 9 abati vanhu havana mvura. Hatichazive kuti interventions achoka achauya rini, and really we are so worried kuti muno muchirwere chikabata vanhu vese vanoparara.
Imwe nhengo yewater committee kubudirirwa amai Eva Mashiri vaudza Studio 7 kuti vanofara nezvaitwa necommunity water alliance vachiti vange vatotanga kutora matanho ekudzivirira coronavirus nekuona kuti munhu wese ageza maoko asati abata mapombi epazviborani.
Tichirwere chakatouya zvachose icho chichi, hatizivi kuti chinopera rini. Tinofanira kungozvibata, tinofanira kungoteerera zvatinechiudzwawo nevakuru vedu. Mukuru wenyika ari kutaura zvese izvozvo, vehealth vese ari kutaura izvozvo, isuwo tinoshanda necommunity kunoku tiri kutaurawo izvozvo. I think vanhu vari kuteerera.
Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kukurudzira vanhu kuti vageze maoko nguva dzose pamwe nekushandisa masanitizer kuzvidzivirira kubva kucoronavirus iyo yauraya vanhu vanodarika zviuru makumi anomwe nezvishanu pasi rose, kusanganisira Zororo Makamba uyo akashaya mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Hurumende yeAmerica yapa rubatsiro rwemari inoita madhora zana nemakumi mashanu ezviuru zvemari yekuAmerica kuburikidza nehomwe yePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR, iyo ichabatsira vanorarama neHIV AIDS mukudzivirira chirwere cheCOVID-19. Mashoko aburitswa nhasi nemuzinda weAmerica uri muZimbabwe anoti mari iyi ichashandiswa kutenga zvinhu zvakaita sesipo, migoro, nzvimbo dzekugezera maoko pamwe nemishonga inouraya utachiwana yekuzora maoko kana kuti sanitizers, izvo zvichapiwa kumasangano agara achibatsirwa nehomwe iyi. Mari iyi inonzi ichashandiswawo zvakare mukudhinda magwaro anopa ruzivo pamusoro pechirwere cheCOVID-19 ichi. Mwedzi wapera, America yakapa World Health Organization mari inoita mazana mana nemakumi manomwe ezviuru zvemadhora yekuti ibatsire Zimbabwe mukurwisana neCOVID-19. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reNational AIDS Council vaRaymond Yekeye, avanoti sesangano vanotenda zvikuru nezvaitwa nehomwe yePEPFAR izvi, sezvo Zimbabwe iri kurwisanawo nechirwere cheCOVID-19 senyika dzose pasi rino.
Tinoda kutenda nerubatsiro rwauya kusapota vanorarama neutachiona weHIV muZimbabwe pakudzivirira nyaya yeCOVID-19. SeZimbabwe, Ministry of International AIDS Council, takatoburitsa magwaro anoenderana nezviri kutaurwa nePEPFAR nezviri kuda kubatsirwa nePEPFAR. Rubatsiro rwePEPFAR rwanzi ruchasvika kuvanhu vanorarama neutachiona vachisenzesa mapartners ava vari kushanda navo. But tinovimba kuti vanorarama neutachiona vachabatsirikana. SeZimbabwe tiri kuti isusu vanhu vanorarama neutachiona vanofanira kuwana rubatsiro.
Takatarisa rubatsiro irworwu rwemari iyoyi $150,000 vayeke. Imari yamungaona ichiita basa rakakura here zvekubatsira vakawanda vanorarama neHIV?
Jonga, chandaona pastatement yabuda ndechekuti mari $150,000 United States dollars. Uyezve imari iri kuenda kuitec zach neofit. Chandisina kuona ndechekuti imari iri kuda kutenga zvinhu zvakawanda zvakadini. Zimbabwe tine almost 1.4 million people living with HIV. Vatinoziva vari pamushonga vatiri kuti ivo ngavagare kumba vanosvika ivo about 1.2 million. Chandisingaziva hangu ndechekuti ndevese here vari kuda rubatsiro rwanzi runofanira kupuwa. Handingati mari yakawanda, handingati mari yakashoma, mari yaishoma. Chandingangoti rubatsiro. Patiri iko zvino izvi nenyaya yedambudziko reCOVID, tinofanira kungogashira nekutenda rubatsiro rwese rwatinenge tawana. Tinogona kuda zvakawanda kupfuura ipapo, asi chikuru ndechekuti PEPFAR yaona zvakakodzera kuti isewo roho rwayo pane zviri kuitwa muZimbabwe. Mari yePEPFAR ndeimwe yemari yauya muZimbabwe kubatsira dambudziko reCovid kunyanya zveHIV. Pandoziva kuti vana Global Fund yakaisawo mari, National AIDS Council yakaisawo mari, iyo government pachayo yakataura pamari dzichabatsira COVID. Saka ndofunga mari idzodzo dzikabatanidzwa dzinowedza nepadzinogona kuti tirwisane nedambudziko reCovid.
Vanga vari mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reNational AIDS Council vaRaymond Yekeye vari parunare muHarare neStudio 7. Rand reSouth Africa, uko kunotengwa nekutengeswa zvinhu neZimbabwe, riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzine maonero akasiyana pakuti izvi zvingabatsira Zimbabwe here. Pari zvino dhora rekuAmerica riri kutengwa nemarandi 10 nemasere. Rand rakatombodonha kusvika pamarandi 10 nemapfumbamwe zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Kunyanga hazvo mukutanga kwegore dhora rekuAmerica rakanga richitengwa nemarandi 14. Zimbabwe, iyo yakambenge yati yave kudzora dhora rayo, yave kubvumidza zvakare vanhu kuti vatenge nemari yekuAmerica. Mutoro wedu Now Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Rand rekuSouth Africa riri kushaya simba nezvikonzero zvakasiyana-siyana, sematauriro enyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa kwakare vaCalvin Mudzingiri.
Kudonha kwesimba reRand kwakonzerwa nezvinhu zvakati wandei, zvinosanganisira chirwere chakapararira munyika cheCovid, plus mabatirwo anga ari kuita upfumi hweMusouth Africa. Saka nyaya yegovernance nenyaya yecoronavirus ndiyo nyaya yakukonzeresa dzikira kwerandi. Zvadaro zvobva zvaita kuti iyo South Africa isava inokwanisa kuwana zvikwereti zvetinoti zvemabonds.
Asi izvi zvingabatsira here Zimbabwe mukutengeserana kwayo neSouth Africa? VaMudzingiri vanotsanangura.
Kudonha kwerandi kunogona kubatsira pakuti sezvo vanga vari manet importers, zvinogona kuvadzikisira kutenga zvinhu zvomuSouth Africa. Asi sezvo iri nyika isina yatingati production iri kuendera mberi, hazvina zvazvinonyatsa kubatsira, nekuti hazvizo zvichasumudzira kuti Zimbabwe ikwanise kudi kuproducer magoods nemaservices ayo.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanotiwo kushaya simba kwerand kunogona kubatsira Zimbabwe zvakanyanya.
Zvinhu zvinenge zvichitengwa neZimbabwe zvinenge zvatichipei, sezvo Zimbabwe ichishandisa maUS dollars. Zvinoreva kuti panenge vachida kutenga kana kuti kwatingati kuimporta.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu.
Zvinhu zvinotengwa South Africa zvinenge zvati chipei pane zvazvanga zviri, kana takutarisa exchange rate yeZim dollar neRand, kana kuti exchange rate yeUS dollar neRand. Ndofunga mungangoziva kuti US dollar yakubvumirwa kushandisa pakutenga kana matransaction mamanoitika muno muZimbabwe.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanoti Zimbabwe neSouth Africa dzine ukama hwakasimba hwekuti zvaitika kunyika iyi zvinobata-batawo Zimbabwe zvakanyanya.
Kupera simba kwemari South Africa kune maadvantages nemadisadvantages. Chekutanga ndechekuti pamaadvantages, vanhu veZimbabwe vanotenga zvinhu zvakawanda kubva kuSouth Africa. Saka narandi rachepa rapera simba against maUS dollars. Zviri kureva kuti vanhu veZimbabwe vaukwanisa kuchipirwa nekutenga kuSouth Africa kunyanya macross border. Right? Asi dambudziko guru ratiri kusangana naro paupfumi hwenyika nekuda kwekupera simba kweSouth African rand nderekuti chikonzero chaita kuti South African rand ipere simba inyaya yekuti kune coronavirus. Saka upfumi hweSouth Africa hwasangana nenjodzi, vari kupinda murecession uchireva kuti nyika yako dzoka kumashure maringe nedevelopment. Zvoreva kuti ivo kuSouth Africa havachakwanisi kutenga kuZimbabwe zvavaimbotenga makore apfuura, nekuti mari yavo haichina simba, demand yadzikira. Zvoreva kuti Zimbabwe mabasa akuzoita mashoma, nekuti makambani anonga asina maorder aimbosupplya kuSouth Africa.
Inoratidza kuti mari ichatengeswa neZimbabwe fodya gore rino ichadirira zvakanyanya kana upfumi hweSouth Africa ukasadzikama. South Africa neChina ndidzo nyika dzinotenga fodya yakawanda kubva kuZimbabwe. Zimbabwe inotengesawo simbi, nyama yemombe, zvicherwa nezvimwe kuSouth Africa. Kubva kuSouth Africa, Zimbabwe inotenga motokari, zvekudya zvinotengeswa muzvitoro zvakawanda nemidziyo yemumba. MuSouth Africa munewo zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoshandako, zvekuti kusamira zvakanaka kwehupfumi munyika iyi kunopinza vakawanda muZimbabwe munzara. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Blessing Zulu.
Vechidiki munyika vari kutanga zvirongwa zvakasiyana-siyana izvo zvine chinangwa chekubatsira vanhu panguva iyo nyika iri kurwisana nechirwere checoronavirus. Sangano reRoots, iro rine chinangwa chekusimudzira vanhukadzi munyika, riri kubatsira vanhu vakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana ayo anosanganisira kushayikwa kwechikafu uye kumbunyikidzwa kwekodzero mudzimba panguva ino. Mike Hove weStudio 7 abata muzvare Beatrice Savage nhengo yesangano reRoots kuti tinzwe zvavari kuita.
Takapiwa kuti tinge tiri muZimbabwe tisafamba-famba for 21 days. Asi toziva kuti pa-21 days izvozvo pane vamwe kuti vakanga vasina mari yekuti vafanotsvakawo cheuviri chekuti pa-21 days izvozvo vabatsirikane. Saka ndo vatiri kufamba tichibatsira. Iye zvino takaenda kuBindura tikabatsira vakakwegura. Vamwe kugwa takabatsira vane vazukuru 7 pavatatu vacho vanorarama neutachiona weHIV. And isu tinongoziva kuti kana munhu ane utachiona weHIV ari pamapirisi ake anofanira kunge achidya zvakanaka, zvinoita kuti muviri wake unge wakavakikana.
Chirongo chenyu muri kuchifambisa sei? Mune vanhu vamuri kushanda navo here?
Tikufamba takabatana neiyoyo Department of Social Services.
Ndakaona zvekare muchiposta padande mutande kuti mune dzimba uko vanhukadzi vane kodzero dziri kumbunyikidzwa vanokwanisa kundogara. Tiudzeiwo zvizere pamusoro peizvozvo.
Tinoziva kuti vadzimai vazhinji vanoafektwa nenyaya dzemhirizhonga dzemudzinga. Panguva ino tsvakurudzo dzakaitwa dzinoratidza kuti panoitika crisis sezvakaita izvozvi kuti nguva ino yekorona, vamwe vadzimai vanowanika vari mudzimba nevanhu vanovashungurudza, kana kuti vasikana vanowanika vari mudzimba nevanhu vanoshungurudza. Saka isu semusangano takaona kuti tibatsire neshelter yatinayo iyoyo, kuti kana pane madzimai nevasikana vari kumbunyikidzwa vawane pekuti kana zvavaomera vanogona kutibata vowana pekugara pavanenge vakasununguka.
Udzaiwo mhuri yeZimbabwe kuti kana vachida kuwana ruzivo ruzhinji pamusoro pezvesangano renyu reRoots uyezve chirongwa chenyu, vanokwanisa kukubatai sei?
Dandemutande redu rewebsite rinoti rootsafrica.net. Tinowanika zvakare paFacebook makangotsvaga Roots Africa, umo just Roots. Tinobatsira futi paemail, vanogona kundinyorera pabeatrice@rootsafrica.net. Tinowanika zvakare panhare 0776542583.
Avanga vari nhengo yesangano reRoots muzvare Beatrice Savage vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, tinokokai timupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pedambudziko recoronavirus iro ravhiringidza vanhu vakawanda pasi rose, kusanganisira muZimbabwe. Tine urombo kuti iko zvino hatikwanisi kukupai chirongwa ichi semazuva ose nekuda kwechirwere checoronavirus chapa kuti tishande tiri kumba. Zvisinei, ngatisanganei pachirongwa The Connection pano pa Studio 7 nhasi manheru na8 PM.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutumira tsamba mbozha, zitumirei ku Studio 7 at vuenews.com. Muno kwaniswa kunzwa nao dzedu pa www.vueshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngenjabulo enkulu ngolwesibili mhla ka 7 mabasa 2020 ku Studio 7 mu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantu selifunyenwe lelegciwane le COVID-19 emhlabeni jikelele seliyisigidi lamakhulu phose amane 1,363,365. Umongameli Emmerson Mnangagwa uselaye abakumsebenzi wokutholisa uzulu imali abayithunyelwa ivela kwamanye amazwe abama money transfer ukuthi bavule kusukisela kusasa.
Kanti abantu abangalazihlobo emazweni benzani engubonayo ukuthi sokungathi silizwe labantu ababili abangabayanga njengathi ukuthi thina vele emazweni kasiyaza silazihlobo ezikhona le.
Izitolo zakobulawayo sezifuna incwadi etshengisa ukuthi umuntu uhlala ngaphi uma ethenga impuphu. Kuyindlela yokunqabela udubo lokuthenga okwedlulisileyo.
Obulawayo sithwele nzima nge-distribution yempuphu. Impuphu ihamba isiyadingwa ngama-politicians kumamilazi. Bengayithola impuphu leyo, impuphu kuthiwa ithengiswa ngama-residential addresses. But to my surprise, abathola impuphu uqala abangena umhlangano wezanu PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukulumende yakwele Britani umnumzana Boris Johnson uqhubekela phambili elaliswe esibhedlela seSt Thomas eseLondon kuhlangothi lwabagula kakhulu olwe intensive care lapho ongiwa khona ngemva kokufunyanwa elegciwane lecoronavirus. Inani labantu selifunyanwe lelegciwane leCOVID-19 emhlabeni jikelele seliyisigidi lamakhulu phose amane 1,363,365. Phakathi kwaleli nani abantu abazinkulungwane ezingamakhulu phose amane 368,533 ngabeMelika. Asebebulewe yileli gciwane emhlabeni jikelele eliqhamuke kwele China ekupheleni kwanyakenye selizinkulungwane ezingamashumi edlula ayisikhombisa lenxenye 76,420. EleMelika, Italy leSpain yiwo alokhu ekhokhela kunani labantu asebehlaselwe yileli gciwane, elandelwa ngele-German lele-France. Emazweni awezwekazi le-Africa, inani lasebefunyenwe bele gciwane selizinkulungwane ezedlulwa ezilishumi 10,310, labulala abangamakhulu phose amahlanu 487. EleZimbabwe, inani elibikwa nguhulumende selifika kwabalishumi lathatha umphefumulo womuntu oyedwa. Uhlelo lweZimbabwe lokuqondisa abantu ukuthi bahlale ezindlini emizameni yokuvikela ukumemetheka lokuthelelwana kwe-coronavirus lokuvikile esibili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uselaye abakumsebenzi wokutholisa uzulu imali abayithunyelwa ivela kwamanye amazwe abama money transfer ukuthi bavule kusukisela kusasa ukwenzela ukusiza labo abaphila ngemali abazithunyelwa izihlobo labangane ezisemazweni. Abakulumsebenzi bebevalile kanye lamabhanga belandela iziqondiso zikahulumende ezalisa abantu ukuhamba-hamba behlale ezindlini okwamaviki amathathu olwe-lockdown njengendlela yokuvimba ukuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Encwadini yakhe uMnangagwa ayibhalele abebhanga elikhulu le-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, uthi ubone kufanele ukuba avumele ukuba abalolu hlangothi baqhubeke ngomsebenzi. Abamabhanga balaywe ukuba baqale ukuvula kusasa okwensuku ezintathu ngeviki, kusukela ngolwesibili kusiyafika ngolwesine, kusukela ngehola lesitshiyagalolunye ekuseni kusiyafika lesithathu emini. Umnumzana Efincube wenhlanganiso yelungelo labathengi eye National Consumer Rights Association, NACORA, uthi kuqakathekile ukusebenza kwama-money transfer agencies.
Bebengasela ndlela yokuphila vele, kanti ke kakwenelanga ukuthi kuvulwe kuphela wona lawo ma-money transfer agencies, kumele kuvulwe namabhenki wonke. Abantu abaningi abekho ku-mobile banking, iningi labantu baphila ngokuthi bangene ebhenki badonse imali.
Esinye isiphathamandla enhlanganisweni ye-Bankers Association of Zimbabwe, uMnumzana Webster Rusere, uthi kulinyathelo elincomekayo elithethwe nguhulumende.
It will also allow foreign currency to come in.
Lokhu kuzakwenza ukuba imali yakwamanye amazwe ingene kuleli. Siphuzile ukuqala ukuthengiswa kwegwayi, kusitsho ukuba izokube isile yaleyo mali yakwamanye amazwe engena kuleli.
Unobhala jikelele webandla le-Labour Economist and African Democrats, uNkosazana Varayizopiri, uthi labo bayalijabulela leli nyathelo.
Abantu abaningi elizweni abasebenzi baphila imali ezivela ngaphandle kwelizwe, ikakhulu ogogo labokhulu abagcina abazukulu abazali besebenza ngaphandle. Isikhalazo sethu ngesokuthi imali zethu azisela ma-rate. Namhla yile, kusasa yileya. Sesicela isiphatho emapholiseni lasemasotsheni kuma-roadblock ngoba sizobe singelawo lawo maphasi abawafunayo.
Kuthi unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Japhet Moyo, ukhuthaza ukulondolozwa kweziqondiso zikahulumende zokuvimba ukusabalala kwegciwane le-coronavirus ngesikhathi abantu bethola lolu sizo.
Sikhangelele ke ukuthi abantu ke bencediswe ke bengaze bayida abuse ke i-facility le, ngokubona ke sebebuthene njengo sikubonayo ezi ema-shops amaningi abantu ngesikhathi bedinga ke ukudla.
Kodwa umgcini sihlalo enhlanganisweni emela izakhamizi edolobheni leGwanda yeGwanda Residents Association, uMnumzana Bekezela Fuzwayo, uyalisola leli nyathelo.
I think they have opened it up ukuthi ole mali outside the country bayiyekele ingene, kwenze ukuthi betholele foreign currency lokuncedisa abantu ukuthi bebona ukuthi belatshwa njani, ngoba on its own vele akusoze kusebenza ukuthi government iwenze. Any bond note is not angeke uthole laphi coronavirus, and angeke coronavirus nge bond note, it just doesn't work. That foreign currency is needed urgently elizweni, so that's why they had to open up. I'm sure we vele si shorter because of we lockdown inale. It's a move that kumele vele beyenze okungelanga indlela abezayenza ngayo.
Okusekelwe nguMnumzana Victor Tavengwa, isakhamuzi semzini weBudiriro.
Kanti abantu abangalazihlobo emazweni benzani engubonayo ukuthi sokungathi silizwe labantu ababili abangabayanga njengathi ukuthi thina vele neemazweni kasiyaza silazihlobo ezikhona le.
Kodwa uMongameli Mnangagwa uthi uthethe leli nyathelo ngemva kokunanzelela ukuba inengi labantu liphila ngemali yosizo abayitholiswa yizihlobo ezikwamanye amazwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izitolo zakoBulawayo sezifuna incwadi etshengisa ukuthi umuntu uhlala ngaphi uma ethenga impuphu. Kuyindlela yokunqabela udubo lokuthenga okwedlulisileyo, i-hoarding. Indwendwe zabathengi bempuphu ziqhubekela phambili, kunganakwa umthetho wokuba abantu kumele bengaminyezelani ekwenqabeleni ukuthelelwana kwegciwane le-COVID-19. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abagaya impuphu sebephe uhulumende inkulungwane ezingamachumi amane omumbu njengendlela yokungezelela ukuthengiswa kwempuphu. UMnumzana Thafadzwa Musarara uthi banikeza uhulumende inkulungwane ezingamachumi amane omumbu ukuze uzulu athole impuphu ngesikhathi abantu behlezi endlini.
On behalf of the mailing sector,
simele abagayi sikhangelane lokuphitizela ukuba khona lapho kuthengiswa khona impupu. Njalo sizama ukuba abantu bengaze baminyana ndawonye. Sinika uhulumende inkulungwane ezingamachumi amane zomumbu esinawo elizweni ukuba zincedise kundingeko yempupu yona engangenkulungwane ezimbili ngelanga elilodwa. Siyakholwa ukuba lokhu kuzehlisa indwendwe njalo zonke izindlu zithole ngokweneleyo impupu ngesikhathi lesi kuvaliwe.
Umnumzana Mandla Nkosi Nyathi, unobhala wenhlanganiso yezakhamuzi zenkulumane, uchasisa ukuba kungani bekhethe ukuba abathengi babuye lencwadi etshengisa ukuba bahlala ngaphi.
Ukuthi umuntu asebenzise iproof of residence ikutshengisela ukuthi umuntu uhlala lapho. Thina njengama-resident association siyakhangela, siyabazi abantu. Ungafika ungowesigaba uyabe ukhanya sikwazi ukuthi uhlala kule iline. Ungabuya lephepha siyakwazi indlu leyana ngubani lobani ohlala laphana. So nxa uthole iphepha lamanzi yilo litshengisa ukuthi uhlala lapho. Nxa lingamaloja ngapha sivumelana ukuthi uyabuya lephepha lendlu. Amaloja ayazalwa, indlu nxa ilabantu 4 liyabe lingu-4 lisebenzisa iphepha elilodwa lithenge ngalo liyi-1 ngoba abantu ama-residents vele lama-villages bayazi abantu ezigabeni. Iphepha lamanzi ngelokutshengisa ukuthi ungumhlali wakhonapho.
Unkosikazi Sitshengisiwe Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi baningi abantu abayiswelayo impuphu.
Impuphu ihamba isiyadingwa ngama-politicians kuma-millers. Bengayithola impuphu leyo, impuphu kuthiwa ithengiswa ngama-residential addresses, but to my surprise, kukhanye ngazani abathola impuphu kuqala abangena umhlangano weZANU-PF. Every consignment ehamba kumashops atshiyeneyo, they must have a bag of millimeter. And bayathatha impuphu leyana beyithengisela abanye abantu.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo, umnumzana Elliot Nkomazana, uveze ukungaphathwa kuhle ngendlela impuphu ethengiswa ngayo.
Sicela ukuthi uhulumende yale mpuphu yama-70 ibuye sithengise ngezigaba ngezigaba. Then futhi abantu beZANU-PF abayekele kube yiwo abahlala bephambili. Anti kule task force leyo abatshela ama-councillors, ama-councillors kube yiwo azaselekta abantu ababhala abantu ngendaba yempuku. Ngoba singafaka into ze-politics la, so thina singangeni ze-politics, so sizalamba.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo, unkosikazi Nodumo Bhebhe, ubuye wachaza njalo ukuba abantu lokhe benyakazela ngaphandle kokuba uZulu ecetshisiwe ukuba ahlale endlini.
Lockdown bevele ayikhanye le. Yafana nabantu bethu bagcwele emgoqweni banyakazela emashops. Maybe okwenza ukuthi abantu kube njalo ukuthi ukudlevela kukho, abantu abanyeke bahlale ezindlini bengelakho ukudla. Amapholisa ayebokuhamba ahamba abhodabhode lokho ecekisa hlalani nezindlini. Lokho kuvele kufanana abantu bahamba. Engxenxa kungathiwa amasosha nanke abantu bangahlala ezindlini kumbe nxa maybe kungathiwa koBulawayo umkhono sele corona. Kodwa kwakathesa emalotini vele abantu bayazibhodabhodela. Ethawana awuhambeki ngama-roadblock la khona la ngezincwadi ezifunakalayo kubozuku.
Umnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF uthi uhulumende usebumbe iqula labantu abakhangela ngokutholakala kwempuphu.
Ngokunjalo i-task force iyeqhubayo uhlelo lolu, abantu bayavunyelwa ukuthi bahambe bethenga izimpuphu impuphu endaweni zenezi ezishiyeneyo. Ngokunjalo i-task force yenza umsebenzi omhle kakhulu.
Izakhamuzi zakuleli dolobho ziziduduza ngokuthi akukatholakali muntu osehlolwe wafunyanwa elegcikwane leli koBulawayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abanye abasakhulayo beZimbabwe sebesungule inhlelo ezijiyeneyo zokulumukisa uZulu ngokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane we-coronavirus. Bebambisana lohulumende, yena-ke owethule iziqondiso zokwalela abantu kuhamba-hamba ukuba bahlale ezindlini okwamaviki amathathu olwe-lockdown. Inhlanganiso yabasakhulayo eye-Platform for Youth Development ngeyinye yalezi zinhlanganiso esezisungule uhlelo olujonge ukufundisa uZulu weManicaland ngalo mkhuhlane. Besebenzisa inkundla zokuxhumana ezinjenge-WhatsApp. Unkosazana Salim Lambo wale nhlanganiso uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu kungxoxo ayenze noMike Hobe weStudio 7.
I-PYCT yona izimisele ukuthi isebenze lezakhamuzi ibafundisa mayelana nge-COVID-19. okokuqala sifundise zakhamuzi mayelana ngokuthi umkhuhlane lo unjani kanye umuntu engawuthola ngaziphi indlela. Besibafundisa ngokuthi abantu bamele bengaminyani, simele sihlalele khatshana lokhana okwabo social distances. Besizama ukuthi si-spread i-message le sisebenzisa ama-WhatsApp lokusebenzisa ama iFacebook lama Twitter handle ethu la kanye ukusenda ama messages ukwenzela ukuthi wonke umuntu efinyelele ethole umlayezo lona lawo. Silokhe sibatshela futhi ukuthi belokhe begeza izandla and besibafundisa futhi ukuthi bemele begeza izandla ngaziphi indlela lokuthi nxa umuntu engela sepa engasebenzisa umlotha ukuthi egeze lokuba encourage ukuthi beyale besebenzisa isigubhu sidiya leziyana ukwenzela ukuthi betshone bela manzi lana ukuthi bekwanise benelise ukugeza izandla.
Lapho sacina ukukhuluma wasitshela ukuthi eningi lezakhamizi bezisaba ukuthi azithole ulwazi oluthile mayelana ngaleli gciwane. Kukhona osekutshintshile na?
Singathi sokutshintshe kancane ngendlela yokuthi ama-organizations amaningi bebezama ukuthi befundise ama-communities mayelana ngendaba e-coronavirus. Yena uhulumende nakakwanisanga ukuthi exwayise abantu abaningi ngomkhuhlane lo, kodwa silenhlanganiso ama-organizations amaningi azama ukuthi efundise abantu.
Siyezwa iningi labantu besithi isifiso sokuhlonipha umthetho owabekwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa okumayelana lohlelo lwe lockdown balaso, kodwa kunzima kakhulu ngenxa yokusilela kwamanzi kanye lempuphu. Isimo sine njani eMalikaland?
Abantu balaso isifiso sona leso sokulandelela, kodwa ichallenge ingokuthi abantu abanengi abalampuphu, abanengi baziphilisa ngendlela zokuthengisa. So ubona ukuthi abantu abaningi bathona bephuma bezama ukuthi beyethola impupho, and nxa abantu behamba besiyolindela impupho abami bekhathana lakhathana bayabe beminyene, kuvele kuyisiminye eminye abantu belokhe bezama ukuthi bonke bekwanise ukuthi bengene ingxenye esitolweni ngesikhathi sona esingathi singcono ukwenzela ukuthi abantu bethole impupho yonaleyo. So singathi vele khona lokhu sokwenza ukuthi indaba e-social distancing ibe a bit impossible ngendaba zokuthi abantu abaningi vele batshona bezama ukudinga impupho. Kube le ndaba yamanzi. Endaweni lezi eziningi lapha amanzi ayahlupha, izibhorane futhi singathi zilutshwane. Abantu babe bezimelele emdwendweni beseduze laduze. Abantu bazawutshela ukuthi thina amanzi ayasihlupha ukuthi siwathole, siwathola khathana. So awungeke wasitshela ukuthi sitshonele ukudlalisa amanzi silokhe sigeza izandla.
Kukhona okwenziwa nguhulumende na eManicaland okusiza ababhekane lodubo lokuselakala kwamanzi lempuphu kulesi sikhathi ilizwe likuhlelo lwe-lockdown?
Akancedisanga abantu endabeni zamanzi. Ubunzima lokho bukhona. Amanzi akhona awahlanzekanga. Impupho singathi uhulumende ebezama ukuprovider impupho, but indaba ekhona ukuthi impupho yakhona ayikwani inani labantu.
Sali bengicela ukuthi ugqibe ingxoxo yethu ngokutshela uZulu ukuthi kumele bayephi ukuze thole ulwazi oluthile mayelana ngohlelo lolu.
So thina njenge-PYCD lingasithola ku-Facebook, lingasithola ku-Twitter, and besizama sibili ukuthi lathi sithumezele imilayezo leminingi neningi kuma-WhatsApp messages ethu.
Unkosazana Sali Mlambo, lilunga lenhlanganiso yabasakhulayo eye-Platform for Youth Development, limuzwe exoxa lapho lo Mike Gobe we-Studio 7 ecingweni esechipinge.
Yebo, 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 mthokazo omuhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esililethulela ngolwesibili maviki yonke ngo-8 p.m. kusiya ku-9 p.m. Namhla siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus osubulele abantu abedlula inkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa emhlabeni jikelele. Kwele Zimbabwe lumkhuhlane usuthethe umphefumulo womuntu oyedwa. Silusizi zilukandaba ukuthi ngeke liyenelise ukungena ngo ngokuhlelo lolu njengensukwini ngoba sisebenza sisezindlini lapho okungela michina yokusixhumanisa ngocingo ngenxa ye-COVID-19. Lanxa kunjalo uZulu kandaba uhlelo luyaphuma noma kanjani. Ngakho ke asihlanganeni kuhlelo The Connection, linami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe namafitshane, abezombusazwe kanye labanye odokotela bakwele Melika lokho bephikisana ngokusetshenziswa komuthi owelapha uqhuqho lwemalaria owe-hydroxychloroquine ukuzama ukwelapha abayabe sebegula umkhuhlane we-coronavirus. Ingcweti zesayensi zithi akukabi lobufakazi obeneleyo bokuthi lumuthi ungelapha abale-coronavirus. Ngenxa yodubo lokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele, ikolleji le-University ye-Tokyo lakwele Japan selicabange ukuqhuba umkhosi wokugqiba izifundo owe-graduation enkundleni yebulenjini. Izifundi zisamukela izithupha zingekhaya zimelwe ngamarobot eziwaqondisayo. Kuthi ke iziphathamandla zekhansile edolobheni leDwala kwele Cameroon namhlanje zibonakale zisabela abantu okokuzivikela ebusweni ama-mask kanye lokuthanyela lokufafaza imithi yokulondoloza ukuhlanzeka yama-sanitizers njengendlela yokuvikela ukumemetheka kwe-coronavirus. Umkambo wembare oseHarare lapho kuthengiselwa khona imbhida lokudla okuchiyeneyo uvuliwe lamhlanje kulandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awokuthi imkambo yokudla kumele ivulwe abalimi bavunyelwe ukuthengisa izilimo zabo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ese-lockdown ngenjongo yokwenqabela kumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Lanxa uhulumende esithi le yindlela yokuvumela abathengisayo ukuthi bathole imali yokuziphilisa, abanye bathi ukuvulwa kwemikambo lokhu kwengezelela ingozi yokuthelelana lomkhuhlane. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Emkambo wembare kutshone kugcwele abantu abathengisa izilimo zabo abavela endaweni ezijiyeneyo zelizwe lanxa nje abathengayo bebebalutshwana. Imikambo yokuthengisela ukudla emadolobheni wonke ivalwe ngesikhathi ilizwe liqala uhlelo lokuphoqa abantu ukuthi bahlale ezindlini okwamaviki amathathu ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwe-coronavirus. Kodwa umongameli Mnangagwa uthe imikambo le ibalulekile kuZulu ngakho kumele ivulwe. Umnangagwa uthethe isinqumo lesi ngemva kokukhonona kwabantu ngolwesihlanu kulandela ukuchiswa kwempita yabalimi ababezama ukuya emkambo wemutare ngamapolisa. Abanye bathi lanxa kubalulekile ukuthi labo abazisebenzayo abafana labalimi kanye labathengisa ezitaladeni baqhubeke bethola indlela yokuziphilisa phakathi kwamaviki amathathu la ilizwe livaliwe. Ukuvulwa kwemikambo lokhu kulakho ukwenza umkhuhlane we-coronavirus umemetheke kalula ngoba imikambo igcwala abantu abanengi. Nansi ingcweti ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Kuzabanga ukuthi i-coronavirus kumbe i-COVID-19 nxa ikhona endaweni ezinjengalezo imemetheke kalula. Kodwa uhulumende ubengela endlela ngoba abantu babekhonona ukuthi bona sebefa ngendlala.
Umnumzana Kuchera uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okuvikela abathengisayo emikambo laba kanye labathengayo, hathi ukuvula imikambo kuphela kube ngumhlambi kazelusile.
Ulento ezimbili uhulumende angakwenza ukuzama ukubalansa i-economy lenhlala kahle yabantu. Okwaqala ngibona njengani uhulumende kumele provide into ezinjengama mask ngentengo ephansi enjalo enforce ukuthi abantu nxa besebenza endaweni ezinjengalezo babe lawo ama mask. Owesipile ukuthi kumele sengezelele i-testing yethu.
Ngaphandle kwemikambo abantu abaningi bakhathazekile ngendwendwe zokuthenga impupho eziqhubekayo endaweni ezijiyeneyo. Bathi lanxa bekunanzelela ukuthi ukutshabalala komnotho welizwe okuqhubekayo yikho okufuqa abantu, indwendwe lezi zenza kube lula ukuthi abantu bathelelane i-coronavirus. Umkhokheli wenhlanganiso esanda kubunjwa i-Citizens COVID-19 Monitor, uMnumzana Efidlela Ncube, ongumkhokheli njalo wenhlanganiso emela abathengi, uthi lanxa abantu befuqwa indlala ukuthi bephule umthetho wokuhlala ngekhaya, kumele bame khatshana lakhatshana nxa sebekulezo ndwendwe zokuthenga impuphu.
Lanxa besemalayinini khona laphana, kabalandele yona leyo mgomo, zona lezo zinto ezibekelwe leyo mthetho yokuthi bangathintani, bajiyelane isibanga ukuze bangathelelani. Ngokuba nxa abantu bethintana, nxa bekhuluma omunye seduze komunye, nxa besondelelana, bayathelelana kalula umkhuhlane lo wegciwane le-corona, i-COVID-19.
Amazwi kaNcube agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni, i-Rural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu, yena othi ngabe uhulumende wenza konke okufaneleyo, ngabe akulasidingo sokuthi abantu baphume ezindlini bezifaka engozini ye-coronavirus besiyadinga impuphu.
Abantu okumele bebone ukuthi abantu kabafakwa kungozi ye coronavirus kabathathi zinqumo ezeneleyo, ngathi ubukhokheli kabuthathi zinqumo ezeneleyo zokuthi babone mpela mpela ukuthi nxa impuphu ithe yabuya iyadistributwa kuhle.
Usomabhizimusi olenkampani egaya impuphu, uMnumzana Bednico Bebe, yena uthi ngabe uhulumende ubapha umumbu owaneleyo, bebelakho ukugaya impuphu eyanela isizwe kungaze kwaba lesidingo sendwendwe.
Alibana nxa benganikwa abantu abagayayo umumbu asithi amaviki wonke, mbone ngani hayi indaba yempuphu ingalungiseka. But okwakhathe zimbone ngani ukuphuza kokuthi abantu banikwe umumbu nguhulumende yikho kwenza ukuthi izindwendwe zingaphele, ngoba umvele impuphu ivele short.
Le yiviki yesibili isizwe siphakathi kohlelo lokuhlala ezindlini emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Kodwa abanye bathi ukuhlangahlangana kwabantu kulakho ukwenza uhlelo lolu lungaphumeleli. NginguNtungameli Nkomo owe-Studio 7 ngise-Washington.
Ngesizwe okuvela kubalaleli bethu ukuthi bona lubaphatha njani udaba lwe-coronavirus eZimbabwe.
Akuzwisiseki ukuthi shwa i-lockdown yabo leyi kumbe bayenza njani. Kunyuzi laphana upresident wa-announce ukuthi kulama-circumstances umuntu avunyelwa khona ukuhamba. Izolo mina ngiphume ngisiyadingela umama imedication yakhe, ngumuntu ongezwa kuhle ole-arthritis, ule-BP, u-diabetic, and even siyafili imedication yakhe. Ngamiswa e-town ngabatshengisa amaphilisi wonke lebhuku langikhona ebengamuyathenga ngalo. But ngibotshiwe kunjalo ngayadithenwa e-central ngaze ngakhitshwa ngo-4, khonapho siyabe siminyanisiwe labanye ekade ngidithenwe labo. Bekungela even i-distance yonale ekhulunywa ngayo e-1 meter. So angazi ukuthi nxa besithi khona ukuthi ukungahambi komuntu i-social distance leyi bona bathi bayapreventa, kodwa bayi-aplaya njani njengoba abantu nxa sebebotshiwe babe sebeminyanisiwe? So anti ikufacilitate ukuspreada kwangikhona i-COVID yangikhona le. Of which mina bengizihambela ngedwa ngingela omunye umuntu kade ngilaye. I don't think I was spreading leyo COVID because bengilanda ukuyathenga amaphilisi, hhayi into yangikhona. Ibe buhlungu kimi ngoba umama bengimshiye endlini evuvukile and utshone the whole day enjalo engatholanga i-medication.
Ibizo lami ngumqondisi Ndebele. Ngilapha edrobheni ku-5th Street. Go-Greens. Into engimangalisayo ukuthi singabantu silayinile lapha, silokhu esimisiwe phandle. But abantu asebengenile amapholisa ayibalokhu engena ekhipha amakhadi engena, thina silokhu esimile phandle. Asikwazi ukuthi kumbe sizathenga kumbeka soze sithenge ngoba lesikhathi sesizaze sithi sesizaze sichaye izinto eziningi emalokishini kaziko sizama ukuthi sizozithola lapha eTown endisesabela lesikhathi ukuthi sizaze sichaye sicene singathola ngalo.
Labo ngabanye babalaleli bethu bekhuluma ngecoronavirus eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.